Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume uri musi wechipiri kurume 28 2017. Makateerera kunepfenyuro yeStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chawakadya chomuka vaDidmus Mutasa voudzwa nematare kuti vanogona kusungwa mbune nemhosva dzavanonzi vakakonzeresa kuparwa kwadzo vari gurukota rehurumende. Masangano evanhukadzi ochema-chema nemhirizhonga yemudzimba iri kuramba ichiwedzera. Nomen Mapeza oburitsa pachena pfungwa dzake pamusoro pebasa rekurairidza chikwata chema Warriors. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rinoona nezvevasori vaDidmus Mutasa vave kunakurira nyoka mhenyu kumukuru wesangano revasori reCentral Intelligence Organization vaHappyton Bonyongwe nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu yakaitika kubva muna 2008 kusvika 2013 panguva yesarudzo. Mashoko avaMutasa anotevera nyaya yakakwidzwa kudare namuzvare Justina Mukoko uyo uye mamwe mapepa akaturwawo kumatare navatendai biti gore rapera vachipomera vaMutasa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu pavainge vari gurukota. Muzvare Mukoko vakaendesa vaMutasa kumatare nenyaya yekumbunyikidzwa nekupambwa kwavakaita muna 2008. Dare repamusoro nezuro rakati muzvare Mukoko vanokwanisa kuendesa kumatare vaMutasa mbune. Magwaro akaendeswa navabiti anotevera nyaya yakakwidzwa navaMutasa kumatare vachipomerawo vabiti mhosva yekuvasvibisa zita ravo. Vabiti vanonzi vakati vaMutasa vainge vaine chekuita nekupisirwa mumba kwemwana anonzi Christ Powers Maisiri muna 2013 munguva yesarudzo uyo akabva ashaya. Mumapepa avo vabiti vanoti vari kudaidza zvapupu zvinosanganisawo vanhu vanoti vakashungurudzwa navaMutasa kuHeadlands Makoni North kusanganisira hama dzevanhu vakapondwa muna 2008 uye madzimai akabatwa chibharo. Asi vaMutasa vaudza Studio 7 kuti osaya manyepo tichakupai hurukuro navaMutasa mangwana. Nyaya yekudzingwa kwameya weGweru vaMutendi Kombai pamwe naKanzura Kenneth Stole yatora rimwe danho zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro mubulawayo rekusendeka parutivi sarudzo dzinofanira kuitwa dzekutsiva vaKombai navaStole. Mutori wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Gweta riri kumirira vaKombai vaBrian Dube vaudza Studio 7 parunhare kuti dare High Court rakatambira chikumbiro chavo chekuti sarudzo dzekutsiva vaKombai avo vaive kanzura yemirira Ward 1 pamwe navaStole avo vaimirira Ward 4 dzimbomira kuitwa kusvika dare iri rapa mutongo waro pakupikisa kuri kuita vaviri ava kudzingwa kwavakaita. VaKombai navaStole vakadzingwa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere pakupera kwakukadzi mushure mekunge dare rakazvimirira kana kuti Independent Tribunal yavaive vasarudza yanzwa mhosva yaipomerwa vaviri ava pamwe nemamwe makanzura gumi nematatu eguta reGweru. Asi vadwe vati mutongi wedare High Court Justice Nicholas Matonsi vakabvuma chikumbiro chekuti sarudzo dzekutsiva vakombaina vasitole dzimbomiswa.
Danho ranga richida kutogwa navakasukuwere nezeki nderekuti vanga vachida kuita mabai election ward 1 yavakombai hamutendi ne ward 4 yakanzela sitole mugwero. Asi vakamiswa nezuro mushure mekunge dare guru rehigh court raona kuti zvanga zvisina kukodzera, zvanga zvisina kunaka kuti vaite mabai election iwayo vachishandisa decision ya tribunal nova yaka iri kuchallengewa kureview kuhigh court, nekuti zvinoratidza kuti panogona kuva nemikana yakakura kwazvo yekuti decision ye tribunal iyo inogona kusendekwa parutivi nekuda kwekuti inogona kunge yakakanganiswa pamutemo maitiko akaitwa zvino.
Vadhwe vati vanotarisira kuti dare rehigh court richatanga rapa mutongo waro pachikumbiro chavo chekuti mutongo wekuti vakombai navasitole vadzingwe wakapiwa neindependent tribunal waive usina kufanira.
Pamamiriro ezvinhu izvozvi ndepekuti vakasukuwira havana zvavanogona kuita maringe nemawards emakanzela maviri aya, nokuti zvinhu zvavanoda kurimba nazvo zvekutribunal zvinofanira kutanga zvaongororwa nehigh court kuti zvakaitwa nomazvo here. Zvinova zvatinofungidzira kuti zvakareshewa zvizhinji, ende tinoda kuti tikuzivisei kuti nenguva shomanene review yacho inogona kunge yanzwika vobva vadzokera kubasa.
Vakasukuwere vakamisa makanzura egweru basa mugwere ra2015 vachivapomera mhosva yeuori pamwe nekutadza basa. Kunyange azvodarira High Court raive rapa mutongo wekuti izvi zvaive zvisiri pamutemo, vakasukuwera havana kukasika kuteerera izvi. Zvichakadaro, sachigaro wekambani yeZITF amai Ruth Ncube vanoti gadziriro yechirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chegore rino iri kufamba zvakanaka. Amai Ncube vakaudza vatapiwe nhau munguva pfupi yapfuura kuti kusvika pari zvino zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvenzvimbo yeZITF zvainge zvabhukwa, uye pane nyika 14 dzemhiri kwemakungwa dzinosanganisira China, Germany, Japan, Indonesia pamwe nedzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Namibia neTanzania dzakatozivisa kuti dziri kuuya kuchiitiko ichi.
ZITF 2017 yaqala kulinyanga ezayo iqala mhla ka 25
ZITF yedu yegore rino iri kutanga mhla 25 kwa mhla 29 April. Ndingindira regore rino rinoti harnessing linkages for industrial development. Tiri mubishi rekugadzirira uye tinofara kuti gadziriro yedu iri kufamba zvakanaka.
Trade fair yegore rino ndeyechimakumi mashanu nesere kubva zvakatanga chiitiko ichi. Chirongwa cheZITF chakanangana nekuratidza vekune dzimwe nyika zvigadzirwa zvemuZimbabwe kuitira kuti zvitengwe kunze kwenyika, izvo zvinozoita kuti nyika iwane mari yekunze iyo iri kutsvagwa nemaziso matsvuku kuitira kuti ibatsire mukuvandudza upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vanorwira kodzero dzimadzimai vanoti kushungurudzwa kwevanhukadzi kuri kuramba kuchiwedzera kunyange hazvo hurumende yakaisa mutemo weDomestic Violence Act. Mutemo uyu wakatanga kushanda muna 2007. Patisha Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vanotungamirira rimwe remasangano akazvimiririra rinobatsira madzimai anenge ashungurudzwa remusasa project amai netimusanu vanoti kuondomoka kweupfumi munyika ndechimwe chezvikonzero zvavanoti zviri kuwedzera kushungurudzwa kwevanhukadzi.
Semusasa tiri kuona kuti nyaya dzemhirizhonga yevemadzimai nevanasikana iri kuti wandei, ende patiri kuona chiri kunyanya kukonzera kudaro zvizhinji zvacho zviri kuenderana nekutamburuka kuri kuitika munyika medu. Kune nyaya dzokuti yezvino vazhinji madzimai ari kukwanisa havo kuenda kumisika achikwanisa kuriritira mhuri, asi tinoona zvakare kuti vazhinji varume havasi kumabasa, ende zvazvaita izvozvo zvaita kuti muve nekutaudzana kwakanyanya nemhirizhonga mudzimba, nokuti varume havana kujaira kugara mudzimba vasingaende kubasa. Nokuti murume unokura achinzi ndiye samusha, ndiye unofanirwa kuriritira mhuri, asi vazhinji havachakwanisi kuriritira mhuri idzodzo.
Amai musanhu vanotiwo vanotarisirwa kupedza dambudziko remhirizhonga wakaita semapurisa mudzimwe nzvimbo wari kure nemadzimai. Vanotiwo Matare, dzimwe nguva haasi kukoshesa nyaya dzemirizhonga.
Tiri kuona kuti tine dambudziko rakanyanya kune avo vanotarisirwa kunge varivo vanopedza mhirizhonga kana kuti vanodzivirira mhirizhonga. Madzimai atinoona pano mazhinji anochema kuti dzimweni dzenguva mapurisa chaiwo haasi kuwanika kwavanenge vachigara. Kune dzimwe nzvimbo dzatinoshanda kwekuti mapurisa anenge ari kure zvakanyanya nemadzimai. Kuti kana mudzimai arohwa usiku aonekwa achifamba achienda kunogona kunge kuchinetsa. Saka unoona kuti patinotaura nezvemhirizhonga zviya, vazhinji chero vakarohwa chero vakashungurudzwa vanoona zvakare zvisina zvazvinobatsira kuti vakwanise kunge vachibuda mudzimba vachienda kunomangara because mapurisa anenge ari kure. Tikaenda kana kumakotsi unonzwa zvakare madzimai achiti tinogorega seiko kurohwa zvichiramba zvichinyanya kuwedzera nokuti kumapurisa kumakoti kwedu chero ukaenda wakarohwa nyaya idzodzo hadzinyatsotariswa neukoshi sezvinoita kunge munhu aba kana mbudzi kana huku chaiyo chaiyo.
Muzvare Glanis Changachirere avo vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women Development vanotsigirawo mashoko amai musanhu vachiti dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai munyika riri kukura. Muzvare Changachirere vari kukurudzira kuti mapazi ehurumende asimbaradzwe pamwe nekudzidziswa kuti dambudziko iri ridzike.
Chimwe zvechinoda kuitwa inyaya yekusimbaradza mapazi ehurumende anonga fanura kunge achishanda nematambudziko iwawa akaita semapurisa. Kunodawo zvakare dzidziso yakasimba kuti mapurisa vawanikwe vachigamuchira kuti dambudziko regender violence yatova nyaya yavanofanirwa kunge vachitonga zvinoenderana nemitongo iripo. Haisi nyaya yokuti vanoti mudzimai kana kuti munhu asangana nedambudziko iri akanomangara vomubvunza kuti iwo wanga waitei kuti uzorohwa kana kuti ndezve mumusha menyu endai munogadzirisa.
Momo madzimai akashungurudzwa ari kubatsirwa nemusasa asina kuda kudomwa nezita anotairowa zvikuru kunyange zvazvanga akazvitakura.
Aindirova chazvekundirova chi apa ndaine mimba nebvanidzinga nevana vangu nemimba nemwana wani nemwana wangu netwezi nebvanidzinga. Saka ndaindoshaya kwekuenda pandakazoenda kurotenduko kukotoko pandaenda ikoko vakazozibatsira vakaita kuti ndive kuuko ndava kunoko kuti ndio vakandinyorera tsamba kwaindiwe kunoko vandauya kunoko vandopa vakazondibatsira ndikaenda kusheuti. Aindirohwa ndikamuona dai saizi kwaiva kurohwa ndairohwa ndine mimba.
Vanorwira kodzero dzemadzimai vanotiwo kunyange hazvo kune varume vari kushungurudzwa madzimai nevanasikana vari kushungurudzwa ndo vakanyanya. Vanorwira kodzero ava vanotiwo ibasa remunhu wese munyika kupedza mhirizhonga. Kunyange hazvo paine mutemo unoranga vanoita zvemhirizhonga, mutemo uyu hausi kushandiswa nemazvo nepamusana pezvipingaidzo zvakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira muSouth Africa vaAhmed Katrada, avo vakapedza makore akawanda vari mujeri pamwe namushakabvu Nelson Mandela, vashaya vave nemakore makumi masere nemanomwe. Sangano ravana chipanga mazano rakaumbwa navaKatrada raburitsa mashoko nhasi richiti vaKatrada vashaikira kuchipatara chemuJohannesburg mushure mekurwara kwenguva pfupi zvichitevera kuvhiyiwa kwavakaitwa musoro wavo pakanangana neurozvi hwavo. Kupikisa kwavo utongi hweudzvanyiriri hweapartheid muSouth Africa kwakaita kuti vakandwe mujeri muna 1964 pamwe chete nenhengo dzeAfrican National Congress dzaisanganisira vaMandela, vaWalter Sisulu navaGovan Mbeki. VaKatrada vakapedza makore anodarika makumi maviri nematanhatu vari mujeri kusanganisira makore gumi nemasere vari pajeri reRobben Island. Muna 2013 VaKatrada vakatungamira muurongwa we wekuratidza vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, Jerry reRobben Island. Vakatrada vanga vachizivikanwawo nekushora zvinoitwa nemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma, uye gore rapera vakanyorera tsamba vaZuma vachivakurudzira kuti vasiye basa. Sangano reAfrican Capacity Building Foundation kana kuti ACBF nasi raburitsa gwaro ra 2017 rinongorora nyaya dzezveumhizha munyaya yebudiriro munyika dzemuAfrica. Asi gwaro iri riri kuburitsa pachena kuti nyika dzemuAfrica dzirungotaura nezvekukosha kweumhizha kana kuti science and technology, asi hadzisi kutevera zvadzinenge dzati dzichaita. Gwaro iri raparurwa muHarare nemune dzimwe nyika. Vachitaura pachiitiko chanhasi, munyori mukuru mubazi rezvedzidzo yepamusoro vamachivenyika Mapuranga vatenda kuti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa munyaya dzeumhizha kuti Africa neZimbabwe dzibudirire munyaya dzezveupfumi. Mukuru weACBF Dr. Thomas Mutali vanotiwo hapana kana budiriro ingaitwe muAfrica kana nyaya dzeumhizha dzisiri kukosheswa. Vaimbova gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko muzvinafundo Henry Dzinotyiwei vatenda kuti muZimbabwe sekune dzimwe nyika dzemuAfrica muromo hauzarirwi nerwizi. Vaimbova gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko muzvinafundo Henry Dzinotyiwei vatenda kuti muZimbabwe nekune dzimwe nyika dzemuAfrica muromo hauzarirwi nerwizi.
Munoona chinonetsa ndechekudai, tinoramba takananga kutaura tisinganangi kuita zvinhu chaizvo chaizvo. Zvakanaka maererano nokudzidza kuita zvescience netechnology, asi zvinenge zvichidiwa kunyatsokudoma kuti ndima yakati ngaiitwe, ndima yakati ngaiitwe, ndima yakati ngaiitwe. Tichibva taziva kuti ndima iyoyo ngaiitwe pagore, pamakore maviri, pamakore matatu, ndo zvinoita kuti zvibudirire.
Muzvinafundo Dzinotyiwei vati hurumende iri kumboedza hayo nepainogona kuti isimudzire zvidzidzo zveumhizha zvakaita sestem, asi hazvina kunyatsojeka.
Zvakanaka zvikuru, asi zvinhu izvi hazvifani kuitwa zvichiita sezvinonzi iyi ndima ndeimwewo yoga, iyi ndima ndeimwewo yoga. Hazvibatsiri kuti kune rimwe divi muri kuti ngatisimudzire maitiro okuita zvinhu escience and technology, kune rimwe divi remabasa racho, maindastiri acho muchiakuvadza achidonha. Hakuna kutinoenda kana tikange takadaro.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou, avo vati varayiridzi vezvirongwa zvakaita sestem havasi kuwana dzidzo yakakwana.
Tifanika ichechi chena STEM namaskills revolution, tinenge tida kuti ivo varayiridzi vambokwenenzerwa, vamboita training, vazivewo kuti tinoendepi. Manje ruzhinji rwazvo havatombozivewo kuti tinoendepi, vanongonzi tangupai silabhasi iyoyi chitoticha iSTEM. Mukatarisa kuti matichiro acho akasiyanei nematichiro anga achimboita, hapana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vatendawo kuti nyaya yekushandisa umhizha munyaya dzebudiriro haisi kunyatsogadziriswa nehurumende. Dr. Mugano vapa semuenzaniso chirongwa chehurumende yeZimbabwe cheZim Asset. Dr. Mugano vaenderawo mberi vachiti kana panyaya yekukwezva vekunze, Zimbabwe iri kutatarika zvakanyanya nekusaziva gwara. Dr. Mugano vatiwo nyaya yekusadzidzisa vechidiki nevamwe vari mumaindastry nyaya dzezveumhizha ndo iri kupa kuti Zimbabwe neAfrica dzisaririre. Zimbabwe ichiri kutatarika kugadzirisa nyaya dzezveupfumi uye zvirongwa zvayo hazvisi kufamba zvakanaka. Makambani akawanda ari kuvharwa, ukuwo vanhu vachishaya mari mumabhanga. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi vachashanyira matunhu ose enyika gore rino vachikurudzirana nevechidiki kuti vanzwe, vachikurukura nevechidiki kuti vanzwe zvichemo zvavo. Vechidiki vakawanda vanoti vakawana mukana wekutaura navaMugabe vachachema-chema nenyaya yekushaya mabasa. Asi vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira vaudza ntungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vakasangana navamugabe vachavataurira kuti vasiye basa nekuti vatadza kutonga nenzira inogutsa.
Mashoko andaigona kutanga kusvika kwavari ndekuti vasunungure vana venyika ino, varegedze kuita kuti vanhu vave vanhu vanogara vachitya, vachitya mapurisa anofanirwa ariwo ari kuchengetedza ruzhinji rwevana vemukati menyika ino. Zvakare ndinovatsa mashoko ekuti vachizorora nekuti mazuva avo ekuti vaite zvavari kuita apfuura. Unotoona kuti vari kutotambudzika kana kufamba chaiko kana kutaura zvava zvekumanikidzira nekuti vagadzirire vanhu mabasa. Ini kunzwa kuti vari kuda kumbotenderera nenyika inoiyi zvinotondishamisa kuti vari kuda kutenderera vachinotsvagei vachiziva kuti ivo ndivo honi zeri ndivo vakasiya uhoni huchiuraya nyika ino. Saka chavari kuda kunotsvaga kune vechidiki ndechei? Ivo vechidiki vasisina tarisiro neremangwana kuburikidza nekutambudzika kwavari kuita nemagariro avo. Saka ndakakuudza iye mutungamiri wenyika ino ndeekuzinga vachizorora vasirowo vechidiki vate pavasira vagadzirise pavakaresva nokuti nyika ino angova mamvenzo oga oga. Hapachisina tarisiro, hakuna mabasa, vanogwara vari kungotambudzika vachiuyira vari kudzimba, hakuna mishonga yekuti vagone kunorapwa. Saka vamugari vanofanira kumbozorora kana kuenda kuSingapore vonochigarira ikoko vachirapwa vari ikoko. Vanoti varande vachitora mari iri kushandwa nevashandi mukati menyika ino vachibuda nayo vachiendesa kunze kwenyika.
Asika vamugave vanogona kumupindura ipapo muzvare masarira vachiti hazvigoni kuti vabve pachigaro nechikonzero chekuti vakasarudzwa nevanhu.
Chokwadi tinochiziva chose tiri mukati menyika ino uye ivo vamugave chokwadi vanochiziva kuti vanoita zvekubiririra pamasarudzo anotonga mukati menyika ino. Uye havangarambe vachimanikidzira vanhu nhamo nematambudziko nekuti ivo vanoda kuramba vari pakutonga. Dai vari kuti munhu akasarudzwa nevanhu vachizobatsira zvakare vanhu ivavo kuti vagare zvakanaka, hataimboswera.
Muzvare Linda Masarira vanorwira kodzero dzevanhu vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muChina. Bazi reUnited States State Department rakaburitsa gwaro rinoongorora kodzero dzevanhu rinonzi State Department Human Rights Report rinoratidza kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi muChina pasi pebato riri kutonga reCommunist Party. Muna 2015, China iri kupomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzemagweta anorwira kodzero dzevanhu. Magweta mazana matatu akasungwa uye gumi nematanhatu kusvika pari zvino vachiri muusungwa. Mhuri dzevanorwira kodzero dzevanhu dzinonzi dziri kushungurudzwawo. Mumwe akashungurudzwa mudzimai anorwira kodzero dzevanhu Wang Yu, uyo akabuda paterevhizheni achibvuma mhosva yaaipomerwa kunyange hazvo America iri kuti anenge ari kumanikidzwa kubvuma mhosva yaasina kupara. Vamwe vakasunungurwa vanonzi vanopota vachisorwa. Masangano akazvimirira oga anonziwo haana kusununguka zvapakuti akawanda acho avharwe. Hurumende yeChina inonzi iri kumbunyikidza vanhu kuburikidza nekusora zvose zvavanoita padandemutande reintaneti. China inonzi inotyorawo zvekodzero dzevanhu vemarudzi madiki vemuTibet uye dunhu reXinjiang vechivega. Hurumende yeChina inonzi inotyorawo zvekodzero dzemadzimai nekuvatarira uwandu hwevana hwavanofanirwa kuita uye kuvamanikidza kubvisa pamuviri kana vakatyora mutemo uyu. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vanoti America yakazvipira kuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa pasi rose nemuChina kuti nyika dzose dzigadzikane. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muChina. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzemitambo, Agafano bata basa remura iridzi wechikwata chema Warriors, Norman Mapeza, anoti akawandirwa nebasa kuti atore basa rekura iridza chikwata chenyika kwenguva refu. Mutore wedu nhau dzemitambo, Mike Okariati, anotitaurira kuti Mapeza akamira papi.
Mapeza ataurira Studio 7 kuti hakwanise kutora basa remura iridzi wemawarriors kwemazuva ese, sezvo aine muchato nechikwata cheFC Platinum. Icho chinomutambirisa mari yemuhoro. Mapeza anoti akanzi asarudze mabasa maviri aya anozvipira kuramba ari kukugona kunenge kudada, sezvo kuve murairidzi wemawarriors kusina upenyu here mangwana, sezvo achikwanisa kudzingwa basa zvisina tsarukano. Murairidzi uyu anoti anokwanisa chete kutora basa remurairidzi wemawarriors kwenguva refu ndokunge kana paita chibvumirano pakati pevezifa veFC Platinum pamwe chete naye chekuti anokwanisa kushandira maWarriors pamwe neFC Platinum panguva imwe chete.
Inini ndiri kushanda FC Platinum, saka ubvumo wechikwata changu neniwo tinofanira tigare pasi tobvumirana kuti ndizvo zvikudiwa nenyika toita here, ndizvo ndinenge ndakangomirira chete.
Mapeza anoti kana izvi zvichinge zvaitika hapana chinomutadzisa kurairidza chikwata chenyika.
Kana vabvumirana hapana chinotikonesa.
Pari zvino Mapeza akafano bata basa iri kwenguva pfupi, asi runyere kuperu rekufamba rore kuti vezifa vari kuda kuti arambe ari pabasa iri kwenguva refu. Vezifa vari kutsvaga murairidzi wemawarriors zvichitevera kusiya basa kwakaita Kalisto Pasua mushure mekukundikana kwemawarriors kumakundano e-2017 Africa Cup of Nations. Murairidzi mutsva uyu ari kutarisirwa kuona kuti chikwata ichi chabudirira kuenda kuma-2018 Africa Nations Championships pamwe nema-2019 Africa Cup of Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwava Mugabe hwekunosangana nevechidiki vachinzwa pfungwa dzavo kumativi mana ose enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Chaco, don't go bunda bunda cupin when the chando usipo.
Nako kambo wauya kubva kuna Fortunate Dube tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. VaDidmas Mutasa voudzwa nematare kuti vanogona kusungwa mune nemhosva dzavanonzi vakakonzera. Asi vaMutasa vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve vasina kudya. Masangano evanhukadzi ochema-chema nemhirizhonga yemudzimba iri kuramba ichiwedzera. Norman Mapeza oburitsa pane pfungwa dzake pamusoro pebasa rekurairidza chikwata chema Warriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateerere. Toksiamina Chris Gande munhau dzechindebele.